vachitaura pamusangano uyu wapindwa na Sachigaro we African Union Commission amai Lamini Zuma pamwe nemutungamiri we Ethiopia va Obama vakurudzira vatungamiri venyika dzemu Africa kuti varemekedze bumbiro remitemo yenyika dzavo kwete kuda kushandura zvinhu kuti varambe vachitonga.
I have to also say that Africa's democratic progress is also at risk when leaders refuse to step aside when their terms end.
Nasi uno zvinorwadza kuti vatungamiriri vazhinji vemuAfrica vari kuchinja magwaro emitemo yavo apo nguva yavo yekubuda muhofisi ichinge yakwana vachida kukwikwidza zvakare. Ini ndinofarira basa rangu uye kurigona. Asi pamutemo wenyika yemuAmerica uyo atinoremekedza zvikuru handikwanisi kumira zvakare.
VaObama ndivo mutungamiri weAmerica wokutanga kushanyira sangano reAfrican Union vachiri pachigaro. VaObama vatiwo semutungamiri weAmerica vacharamba vachishanda zvakasimba mukuvandudza ukama hweAfrica nenyika. Vakati vari kufara zvikuru nemamiriro akaita zvinhu pakati peAfrica neAmerica. Asi, chiri kukatyamadza veruzhinji ndechekuti mutungamiri weZimbabwe, President Robert Mugabe, vanova Sachigaro weAfrican Union, vanga vasiri pamusangano uyu. VaObama vaudza musangano uyu kuti vachangobva mukurandudza chibvumirano cheAfrican Growth and Opportunity Act, icho chichabatsira kusimudzira hupfumi hwenyika mbiri idzi. VaObama vati zvakakosha kuti nyika dzemuAfrica dzipe mukana kune vechidiki sezvo vari ivo vatungamiri vemangwana. VaObama vaenderera mberi vachiti zvakakosha kuti nyika dzemuAfrica dziremekedze madzimai sezvo vachida kushanda nenyika dziri kuita zvirongwa zvinosimudzira madzimai. VaObama vashora zvikuru kurodzwa kwevanasikana vasati vabva zera uye nekushungurudzwa nekubatwa chibharo kwemadzimai vachiti avo vanoita izvi vanofanirwa kurangwa zvakaomarara.
The single best indicator of whether a nation will succeed is how it treats its women. When women have health care and women have education, families are stronger.
Hapana nyika inogona kubudirira kana isingabati mazimai ayo zvakanaka. Africa ngaisimudzire mazimai ayo panano dzose dzose.
Vachitaura pamusoro penyaya yehuori uho vanoti wauraya Africa nedzimwe nyika dzinosanganisira America. VaObama vati mari dzechiwoko muhomwe dzingadai dziri kushandiswa kuvaka zvipatara nezvikoro dai dzaishandiswa zvakanaka.
Nothing will unlock Africa's economic potential more than ending the cancer of corruption.
Hapana chinhu chinokwanisa kupedza kushupika kweAfrica chinofura kupedza huori. Huori huri kose kose kana kuAmerica chaiko. Asi Africa haikwanisi kuramba ichiruza mari zhinji dzainorasikirwa nadzo kuburikidza nehuori nekuti haimbofa yakabudirira.
VaObama vaudza musangano uyu kuti zvikamu makumi masere kubva muzana zvevanhu vari kubatwa neHIV AIDS vasikana vechidiki. Vati America iri kushanda nenyika gumi muAfrica dzinosanganisira Zimbabwe mukurwisa chirwere ichi.
The rate of new HIV AIDS infections has plummeted. African mothers are more likely to survive childbirth and have healthy babies.
Nyaya dzeHIV neAIDS dzichiripo uye dzinofanirwa kugadziriswa. America ichange ichishanda neKenya, Lesotho, Malawi, Swaziland, Tanzania, Uganda, Zambia neZimbabwe kuti vanasikana vasabatwe neutachiwana weHIV.
VaObama vanoti shuwiro yavo ndeyekuti vechidiki vadyidzane pasi rose vachipanana mazano ekurandudzira hupfumi. Vati vakatanga sangano reYoung African Leaders Initiative sezvo vechidiki vari ivo vatungamiri vemangwana vachakwanisa kuvandudza hupfumi hwenyika dzavo. Parizvino pane zvizvarwa zveZimbabwe zvechidiki makumi matatu zviri muAmerica pasi pechirongwa cheMandela Washington Fellowship. Uye vechidiki ava vachange vane musangano mukuru muWashington svondo rinouya apo vachasangana navaObama. VaObama ndiye munhu mutema wokutanga kuva mutungamiri weAmerica. Baba vavo muchakabvu Barack Obama Senior vaibva kuKenya. Marvelous Mhlanganya, Studio 7, Washington.